A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, January the 13th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at calls by the Parliamentary Ad Hoc Committee to redo electoral boundaries for this year's general elections. The committee was set up to review the Zimbabwe Electoral Commission's draft delimitation report. Briefing Parliament today, the committee rejected the report, saying it had failed the constitutionality test and must be redone. The preliminary report indicated that parliamentary seats will remain at 210, despite the fact that the population has increased since the last delimitation in 2008. The ad hoc committee says it is concerned about the minimum and maximum thresholds for council wards and parliamentary seats. The committee says these deviations are a clear violation of the constitution. Although elections are expected to be done this year, government has yet to announce the date for the polls. Zimbabwe last held general elections in 2018, which the opposition disputed, but the Constitutional Court upheld the decision that was done by the Zimbabwe Electoral Commission of declaring leader of ZANU-PF, Mr. Emmerson Mnangagwa, as the winner. Nasi tiri kutarisa zvanga zvichiitika muparamende umo komiti yakadomwa neparamende kuti iongorore gwaro rekutunhu achashandiswa pasarudzo yaudza paramende kuti gwaro reZimbabwe Electoral Commission rinotyora bumbiro remitemo yenyika. Komiti iyi yatiwo miganhu yematunhu anoitirwa sarudzo inofanirwa kugadziriswa zvakare sezvo pasina kujeka pauwandi hunodiwa hwevanhu vanofanirwa kuvhota musarudzo mumatunhu akasiyana-siyana. Nhengo dzeparamende dziri kutarisirwa kuzeya gwaro iri nemusi wemuvhuro uye Chipiri svondo rinouya. Apa ndipo pari kutarisirwa kuti paramende ibude nechisungo icho chichazoende kumutungamiri wenyika. Vanokokera nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change muNational Assembly vaProsper Mutseyami vanoti zviri nani kugadzirisa gwaro iri pane kudzokera kumashure. Regai tinzwe hurukuro yavaita naGodwin Mangunjwa weStudio 7.
Munoona nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti zvinezvi paramendi mamembezi mazhinji havasi kukwanisa kuuya kuno kuGwarare nekuda kwekuti hapana pekuti vagare. Accommodation haiko. Parliament ine zvikwereti mumahotera. Saka nekuda kwaizvizvo tiri kutarisira kuti next week mamembers musi 17 na18 vese vanofanira kudibeta. Isusu tinotarisirwa kuti debate takamirirawo bato rakatisvitsa panapa reTC rinotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. So dambudziko ratiinaro nderekuti mamembers havakwanisi kuuya nekuti havana pekugara. Saka ndonyaya yataa tichibvunza muparamendi kuti administration yeparamendi takatarisana naspeaker Advocate Jacob Francis Mdede kuti panofanira kugadziriswa kuti mamembers vakwanise kuuya kuHarare, vakwanise kunge vane pokurara, vachikwanisa kutaura zvinangwa zvakavhoterwa nevanhu maringe nedelimitation report musi wa17 na18 pasina zvipingaidzo. Saka ndozvikati vagadzirise nhasi kusvika musi wemati.
Ko iyo ripoti yachona maionawo sei?
Ripoti chinhu chatanga kuverengwa, asi chinhu chatanga kuverengwa taakunoigara pasi tichitarisa, asi zvisi zvakadaro ripoti iyi munofanira kuona kuti yakanga yabuda. Ripoti yabuda kudaro takaitarisa, but munofanira kunzwisisa kuti even chinhu ichi even chine mamistakes apo neapo, asi tinofanira kutarisa kuti mamistakes aripo zviri nani ndezvipi zvekuti gadzirise mamistakes toenda mberi pane kuti tidzoke kuripoti ya2008. Saka isusu tinoona kuti zvakakosha ndezvekuti tiende mberi pane kuti tidzoke mumasure. Saka chiripo ichi chinofanira kugadziriswa, chagadziriswa tofambira mberi pane kuti tidzoke 2008.
Mukokeri weCCC muNational Assembly vaProsper Mutseyami vachitaura naGodwin Mangunjwa weStudio 7. ZANU-PF's political commissar Mike Bima shares his views on the delimitation report. Let's hear what he had to say.
We received the report, but as you are aware, a delimitation report is a technical report. it's not just something that you see and you are in a position to make comments. We are in the process of analyzing that report, analyzing from a technical point of view, where we would like to see, to identify areas that we see where changes can be made. And it's too early for me to be conclusive, but to say we are in the process of analyzing, and what we believe is not a question of throwing away the report or accepting the report. Our focus is to study the report and make observations. Where those observations have been made and where recommendations are necessary, to make those recommendations and also to avail those observations, particularly from a technical point.
That there was ZANU-PF political commissar Mike Bima sharing his views on the delimitation report. Tabata wo mutungamiri wo MDCA wa Douglas Monzora kuti vatipe wo maonero avo pagwaro rezeke.
Gwaro rakuti tine ad hoc committee raratidza iro kuti zvakaitwa neZimbabwe Election Commission handizvo pakutara miganho yemawadhi nemaconstituencies. Nokuti zeke haina kutarisa huwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe. Nekuti panga pasina population census yacho yekusevenzesa. Chechipiri ndechekuti zeke yakapa vamwe maconstituencies vanhu vakawanda vamwe vashoma. Asi tinoziva isu kuti maconstituents nemawadhi achashandiswa kupa zvinhu zvehurumende kuvanhu vedu. Saka huwandu hwevanhu hwakakosha zvikuru kuti tizive kuti uku kuneneswa mbeu yakawanda sei, chipage chakawanda sei, chikafu chakawanda sei. Zvakakosha izvozvo. Naizvozvo isu sepato reMDC kuti ripoti yezeki iyi ngaiitwe patsva tichitarisa huwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Saka muri kuti munorasa kuti pane nguva here yekuti zeki inge ichigadzirisa ripoti isabvo dzisadzaitwa?
Izvo zviri kuzeki, asi kana pasina nguva panofanira kugadzirwa nguva iyo. Nokuti chakakosha munyika muno kuita zvinhu zvakanakira vana veZimbabwe. Kuti kana takuenda kusarudzo, sarudzo idzodzo dzinenge dzakaenzanirana, zvinhu zvese zviri fair kuvanhu. Tiri kuona kuti miganho mimwe yakaiswa yakuita kuti vamwe vanhu vabire nzizi dzinotyisa dzakaita seRuya River iri kumashona neCentral kuti vaende kupolisi.
Mutungamiri weMDCA vaDouglas Monzora vachitaura vari muHarare naGodwin Mangunjga weStudio 7. For now, let's take a short break and we'll be right back after this.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
For a perspective on this issue, we are joined by our guests Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change and Xavier Zavere of ZANU-PF. I'll start off with you, Mr. Jokora. We've just seen there some reports, you know, some of your members are saying that, you know, they are not happy with this report of CCC. Please give us your view.
Thank you very much. I think it is obvious that a lot of people are not happy about the report. The citizens are not happy. Political parties are not happy about the report. Even ZANU-PF itself, there are other factions within ZANU-PF that are not happy with the report. So therefore, it's that the onus is on ZEC to listen to the people, to listen to the citizens, to listen to all stakeholders, including lawyers, including non-governmental organizations that have proffered their comments on this. ZEC should be for the people. It should be responsive to people's concerns. They should find time to fix the mistakes that they made. Some of the mistakes are obviously they affect the opposition more than they affect ZANU-PF, to the extent that we are even saying, excuse me, ZANU-PF, but at the end of the day, this report affects the opposition more. For instance, if you take Harare, ZEC had followed the constitution and done, its work properly, Harare would have gained about 3 or 4 more constituencies. At the moment, Harare is stuck at 30 constituencies. And we know why ZANU-PF would be happy about that. They know that they do not stand a chance in urban constituencies in Harare, Bulawayo, and all the cities, if we may say so. They do not stand a chance against President Chamisa, and they would prefer a situation where the opposition, especially Triple C, was disadvantaged. There are also concerns about, the voters' roll not being, released. They made this report. They made the report based on the numbers that are in constituencies. So why are they not releasing the same voters' roll or the same numbers or number of people that they used to make this report? We need to get the voters' roll. In fact, it's our constitutional right. It's every Zimbabwean's constitutional right, every political party's constitutional right to get that voters' roll.
Mm-hmm.
So, those mistakes that they made to be fixed, and they can fix them if they want. So the onus is on ZEC.
Regai tinzwe kubva kuna vaXavier Zavara vebato reZANU-PF vaZavare, tipewo pfungwa dzenyu. Muri kunzwa zviri kutaurwa navaJokora vebato reCitizens Coalition for Change. Imi munoti chii panyaya pegwaro iri?
I'm not here to defend ZEC. I'm here to comment on a preliminary report.
Yes, that's okay.
Produced. And the key word here is preliminary. Because the process here, people go on that now being done by Parliament,
uh-huh,
is what Parliament is obliged to do in our constitution. And parliamentarians are our representatives, is ordinary people. We elect members of parliament so that they represent us in matters that are legal, in matters that affect us, and also help in constituting the laws that govern us or that guide us.
Uh-huh.
We think ZEC, which is an independent constitutional body, they have come up with a report. The first time they are doing so with the new 2013 constitution. Now, having read the report from the parliamentary committee that was put in place by His Excellency the President, and also Mr. Mangadu, we see that a lot of recommendations that they have put forward to ZEC. But what we must understand constitutionally is that ZEC is an autonomous body. That is constitutionally so. It will be up to ZEC ultimately to decide whether the recommendations that have been made should be considered in the final report.
Uh-huh.
So obviously issues of boundaries, issues of walls, issues of constituencies, and have all been raised by members of parliament on our behalf as the citizens of the Republic of Zimbabwe. So the problem that we probably are going to have here, which unfortunately is often led by the opposition CCC, is to prejudge the outcome of everything that happens in our country and cast aspersions on all the processes.
Saka pava zavare regaini bokubatsai murombo vazavare apa muri kuti mimi pari zvino hamukwanisi here kutaura kuti munoona sei report iyi tichitarisawo zvanga zviri kutaurwa nevamwe vanga vachiizeya muparamende nhasi vead hoc committee.
So isusu chatinokureva panapa ndechekuti izvo zviri kutaurwa nehama yangu yekuopposition kutanga kuti ZANU-PF is being advantaged in this and that is that, hazvisiri izvo maone atiri kuita wesusu ZANU-PF. So for example, Ashonaland East, handiti iko zvine zviti maMP makati vanotova Mona, Felix Mona vanzenza, Njare Nzenza, pamwe chete na I'm losing the term name. Their constituencies are being affected. These are ZANU-PF MPs who have to battle it out for one constituency. We also have Togare Pupurai, who is also being affected. He is our chief whip in parliament. His constituency is also being affected. So it's not just CC that is being affected. And of course, it's not correct to just say that CC is going to have a clean sweep of all urban votes. They may have done considerably well in the last general election and may have done so even in by-elections. But we also know that ZANU-PF gained some constituencies from them. For example, Epworth, we gained that. We also gained the Harare South in the 2018 general election. So we can't work on assumptions. Elections are coming in 2023. We are all hoping and praying that ZEC will consider everything that has been put forward by the ad hoc committee to them, which, there's going to be debate, of course, as we know, next week on the 17th and 18th, and then submission to the president. And the president will discuss or will put forward to ZEC those recommendations on behalf of our representatives in parliament. And that ad hoc committee is constituted by all MPs from all political parties. Hopefully, ZEC, in its autonomy and independence, will actually see that it is being held, it is being assisted to do a good job. They have done a decent job as first timers, but they can make it better. And the recommendations are there to make it better for all of us as Zimbabweans, so that we have a fair and credible election based on reasonably constituted constituencies, whether they board, whether they are the polling stations, whether they be constituencies themselves. So we have to allow ZEC to make its corrections. I think we could feel disheartened or maybe angry towards ZEC if they were to ignore all the recommendations. But as of now, this is a preliminary report. So let's allow them to revisit the recommendations and then come up with the final draft. Then we can accuse them of all sorts of things that the CCC are accusing them of right now, which I think is unfair. I'm not here to defend or protect ZEC, but I'm just here to say, look, as political parties, we have to be very careful. When we start discrediting our own institutions just for a few political gains for that, for that moment, we are undermining everything that is us. We have fought hard to have this as independent as possible.
Let me hold your breath right there. Mr. Zaware, please hold your breath right there and we'll come back to you. For now, let's take a short break and we'll come back to you.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chibimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
For those just joining us, we are streaming this show live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. It is now time to hear from our valid callers, the stakeholders of this show. But before we go there, I'll give a chance to Mr. Tawanda Jokora of the CCC to rebut what Mr. Zaware was saying. Go ahead.
In Shona, we say kuvhunduka chati kwatara hunge wine katurikwa. Mukoma wangu avari kuratidza kuti havadi zvachose kuudzwa kunzi pakati pakashata. We know that ZANU-PF doesn't take criticism very well, but criticism is part of any democratic process. We are not fighting with ZANU-PF. Isu hatiite zvehondo. ZANU-PF ndiyo inoita zvehondo. Tikungotaura chete kuti pane pakakanganiswa. Pane pakareshwa nezek saka zek ngaigadzirise kana zvichinzi it's a preliminary report ekutaura kwavari kuita zvinoreva kuti report iyoyo pane mukana wekuti igadziriswe. It's obvious that the constitution of Zimbabwe was obviously flouted by zek. If you look at the issue of the 20% variant, you know, it's clear section 161, it's very clear that no constituents or ward should have, you know, over 20%. But we've seen other constituencies going over the 33,000 threshold, and also other constituencies are way below the 21,000 threshold. So all those things are glaring mistakes that should not even take time for ZEC to speak. What ZEC is trying to do, or ZANU-PF is trying to do, is to drag us back to the 2007 delimitation. They're trying to push for the country to use a delimitation report that was done three election cycles ago, because I do not see any reason why ZEC should sit down, listen, or take into consideration the stakeholders' comments, the citizens' concerns, other political parties' concerns, and then fix the problem. This report can be fixed. And that's all we are saying ZEC should do.
Mm-hmm. Mr. Zaware, please come in there. You heard what Mr. Jokora is saying of the Citizens Coalition for Change. What do you say is ZANU-PF?
Anyway, ekuti ZEC ine mutsana wekugadzirisa zvizvo zviri kutaurwa nema MP edu adhokomiti yakaitwa naPresident. Vakaita kuti iongorore zvese zvichengecheko zvatinazvo nekuti ZEC yaita basa rayo nemazvo here kana kuti kodo. As a result of that, we now have my recommendation from my MPs, which means the ZEC is opportunity. And I think I said this kubva kwekutanga. Saka ngatipata kuzonzi parikutaurwa zvinyowani zvinotyisayo. I said it. This is a preliminary report. ZEC ine opportunity yekugadzirisa parikunzi nema MP edu vakatimirira semuparamende. Apa neapa neapa tiri kuona kuti mukaresva makakanganisa makadira kuti tiri kufiira kuti ai hapasi kunyatsoita align with our constitutional requirements. Saka ZEC All I'm simply saying is the ZANU-PF member, the ZANU-PF official, is that must be given an opportunity to make corrections based on our members of parliament's recommendations. We fought for power to gain it, and we gained it in 1980, and we have managed to sustain this country through that.
We have a live caller, Owen Madamombe. Tunokuchingamidzai pachirongwa, mukoma Owen.
Tinosimba tete makadini.
Aiwa, tinosimba taurai tinzwe.
Ya. Tete ndakutaura panyaya yekugurwa kwakaita miganhu iyo tete.
Ehe, taurai tinzwe.
Ukatarisa muganhu maguru ayakaitwa pane mabare dzimwe nzvimbo sedzimwe nzvimbo dzakagurwa dzichiratidza kuti mumadhorobha kune sapoti yakanyanya yecc ndokubva yadzoswa kuita kana kuti hwani iyo vanga ikwanisa kuita manhechi matatu then kumaresevha kwavaiziva kuti ndokunenge kune mavhotsa vakati wandei kwavanenge vachichishidzira vanhu ndiko kwavanenge vachigura voita kana kuti 3 gwapa 1 voita kana kuti voudza kana 2.
Saka zvamira zvakadai mukoma Owen, dai Zeki yakateerera imi maiti chii? Mambovhunzwawo kuti muri kuona sei gwaro iri.
Ndichinzwa nemazivi andinoita. Vakambotaura vachiti haifangi kudarika ne30% panyaya dzekugurwa kwega kwouwandu hwevanhu. Saka ndimwe nzvimbo katisa dzinenge dzine more than 30%, dzatova kana ma50%. Nzvimbo dzinenge dzine 20%.
Aiwa, tinokutendai mukoma Owen Madamombe vari paSouth Africa po. Let me give Mr. Tawanda Jokora your last word, because we are coming to the final last minutes of this show, and then we'll get Mr. Zavare to close us out. Go ahead.
Mr. Zavare varu kunyepera kuzungaira. Zvakangofanana nezvirikuitwa neZeki yacho neZANU-PF yacho. Zvese zvavakaita ipapa vaitozviziva kuti vari kukanganisa, vari kutyora mutemo. Kune malawyer kuZeki vaitozviziva kuti this 20% variance, they are breaking it. Hazvisiri izvo zvinotaurwa nemutemo zvatiri kuita pano. Saka tinozviziva isu kuti ZANU-PF ndo Zeki, Zeki ndo ZANU-PF, vanoshanda pamwe chete. Vari kutya kudyiwa navachamisa.
Vadzokora, chipaiwo mukana kuna vaZavare vangotipawo mazwa vekupedzisira. VaZavare, pedzisa itinzwi 30 seconds.
Isusu zvatinoziva ndechekuti izvo Zec is an independent autonomous body from ZANU-PF. What we know isusu is that the opposition CC, MVCT, whatever name they are called, they failed the urban voters. Vakundikana kuunza mvura mumatepu maakawa mavakainherita muchibuda mvura. Vakundikana kutakura mabhini. Vakundikana kuunza zvinhu zviri very basic. Saka ngavaregedze kunetsera kunge vanoziva kuti nyika ine kutongwa sei.
Aiwa, on that note, Mr. Zavare, thank you so much. That brings us to the end of our show. We'd like to thank you, all our guests, and of course you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe, and a great weekend. Yes, and for those that were streaming with us, would like to give you a special thank you. And also to our callers, Mr. Owen Madamombe, who called in all the way from South Africa. We say have a great weekend. Bye-bye.